ndini Sandra Nyaira ndichiti hei noi misoro yenhaudza nasi chitatu 30 gunyana 2015. Musangano we United Nations General Assembly unoenderera mberi kuNew York, vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika vachiramba vachikurudzira kuti UN Security Council ivandudzwe. Gurukota rezveutano Dr. David Parire Nyatwa vanoti Zimbabwe iri kukumbira kuti masangano eGlobal Fund neClinton Foundation abatsire nyika nemari yekurwisana neHIV AIDS. Murwiri wekodzero dzengochani Chesterfield Samba anoti kunyangwe hazvo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakashoropodza ngochani kumusangano weUnited Nations, acharamba achirwira kodzero dzengochani munyika. Muchikamu chedu chatinotarisana nezviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro naamaifa dzaigwara dzimba avo vachangobva kudomwa nemunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon semutevedzeri wemunyori mukuru muboka rezvekudzivirirwa kwenjodzi. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York muAmerica. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 a.m. 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeShona VOA Shona.